Krishna Krishna Govinda Mukunda Madhava Govinda Krishna Krishna Govinda Mukunda Madhava Govinda
Krishna Krishna Govinda Mukunda Madhava Govinda
Mukunda Madhava Govinda Mukunda Madhava Govinda
Madhava Govinda
Govinda, 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 Govinda.